Vashitaura pamusangano wemazuva matatu wevakuru vedzisvondo vanobva kunyika dzakasiyana siyana urikuitirwa muHarare vatsvangirai vakurudzira vedzisvondo kuti vashande mukurwira kodzero dzevanhu pamwe nezvido zveveruzhinji munyika uye vasingatore mativi munyaya dzezvematongerwo enyika. Mashoko avatsvangirai aya atambirwa nomumwe mukuru mucheche yeEvangelical Fellowship of Zimbabwe vaGoodwill Shana.
The people that gather there. I think the church should be involved in anything that affects people because of its mandate from Jesus Christ, taking being shepherds of the flock. I don't think we will be good shepherds if we allow our flock to be vulnerable to the vagaries of politics. And for me, so I don't have a problem with the interaction of church and state. I have a problem when politicians of the government want to usurp the mandate of the church and vice versa. I think that church should be careful when we enter into the realm of politics.
Vatsvangirai vati pane dzimwe nguva dzinonyararwa nevedzisvondo kana kodzero dzevanhu dzichityorwa zvavati hazvifaniri kunge zvichiitika. Zvichakadai vashana vati vedzisvondo vakazvipira kushanda nevemapato ezvematongerwo enyika asi dzimwe nguva vezvematongerwo enyika vanozopedzisira voda kushandisa vedzisvondo kuti vaite zvavanoda. Vati machechi anofanira kusiyiwa achiita basa ravo akasununguka. Vashana vatiwo vedzisvondo havadi kupindura munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vachimirira vanhu vakasiyana siyana vanogona kunge vachitsigira mapato akasiyana siyana. Zvichakadai mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatadza kuuya kumusangano uyu kwavanga vakakokwa kuti vazotaura pamwe chete navatsvangirai mushure mekunge mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vashevedzera musangano wemakurukota ehurumende. Musangano uyu wakarongwa nesangano riri kuzvidaidza kuti Build Africa uye musangano uyu wakatarisirwa kutaura nyaya dzakawanda dzinobata nyaya dzekuti vedzisvondo vangashandesei nehurumende dzemunyika mavanenge vachigara muAfrica yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.